Mumwe ane dambudziko mukomana wechidiki Joseph Mutambwi ane makore makumi maviri nemana anoti anounganirwa nevanhu paanenge achifamba nemigwagwa achitengesa mafuta echidzimai zvinova zvatoita kuti basa rake ritofamba zvakanaka nokuti vanhu vanonakidzwa nekazwi kake kanoita kunge kemusikana. Asi Mutambwi audza Studio 7 kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ingochani zvinova zvisizvo sezvo ari kutoda kuroora.
Zita rangu ndinonzi Joseph Mutambwi, ndinogara mukwadzana phase 3 ward 45. Inini voisi rangu iri vanhu vakawanda vanotonetseka kuti sei ndiri munhu wechirume asi ndine voisi rakadai rinoita ngere mwana mudiki kana kuti rinoita ngere chikadzi. Inini opa voisi rangu chandotongotenda ndechekuti ndinotaurawo. Asi vanhu vakawanda munzvimbo dzandinofamba kana mandinobva kana kwandinogara vanoita kufungira kuti maybe pamwe ndakakanganisika kana ndiri ngochani. But you know, and this time, what you're saying, what you're saying, 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 you're saying,
Mutambwi aendera mberi achiti.
Asi vanhu vakawanda vanenge vachinetseka netseka zvakanyanya kuti sei ini ndakasenge ndine voisi rakadai so. Asi hakusi kuda kwangu. Ndakangokurawo ndakaita sei ndakadaro handina yekuzviyambira. Ndiri kutyoro vamwe vana vakambotanga vaine kakundiseka-seka, kundiseka-seka masuve kutanga asi vazhinji vacho vakazvidzimara vajaira kusiva kuti uyu ndomataurira ake, ndomararamiro ake, ndofoisi rake.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kune vanhu vanozvarwa vaine mazwi asingaenderani nemasikirwo kana kuti vanozochinja nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Zvine paviri panokwanisa kunge pachikonzeresa kudaro. Inokwanisa kunge iri nyaya yemahormones. Mahormones akawanda echikadzi yatinoti estrogen kunyanya iri ikawanda because tinoti varume vanazvo zvese testosterone hormone revarume neestrogen hormone yevakadzi ende vakadzi vofuta nazvo zvese testosterone neestrogen. Asi kuvarume tinoti testosterone inenge yakawanda zvakanyanya kupfuura estrogen. Ndosaka varume vachizoita mavoice ari hoarse ende mavoice ari thick inyaya yetestosterone.
Vaendera mberi vachiti izwi rinogona kuchinja kubudikidza nehurwere kana tsaona dzepamugwagwa dzinovhiringidza tsinga dzinofambisa mazwi pahuro. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vashomanana chaizvo pane dambudziko iri vachiti hazvireve kuti vane izwi rakadai vanenge vari ngochani.
Medically hakuna proof chai chai yekuti homosexuality inokonzereswa nenyaya dzemahormones. Because tinoti isusu kana munhu aine matestikles aine mabhora aine sikarudzi yechirume anofanira kunge ari murume ende testosterone yanenge aina inenge yakakwana kuti araramise murume. Uyezve kana munhu ari mukadzi achingori nemaovaries aine sikarudzi yechikadzi zvinotaridza kuti anenge ari mukadzi. Isusu medically and scientifically tinotarisira kuti munhu iyeye anobehavewo nekurarama semukadzi.
Mashoko aya atsinhirwa nemukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti hakuna chiremba kana godobori anokwanisa kushandura mazwi aya nokuti zvakangofanana nemunhu anozvarwa aine hurema.
Isi dambudziko uyezve handisati ndasangana nemunhu anoti ndigadzirirewo nokuti voisi rangu rakadai. Zvinhu zvagara zvichingowanikwa.
Nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataru sevaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzave kuwanda chaizvo kubudikidza nevamwe varume kana vakadzi vanonzi matransgender avo vave kushandura masikirwo avo kuti vataure semurume ane zwi rakadzika kana kuti kazwi katete kemunhukadzi. VaMataru vaendera mberi vachiti Joseph Mutambwi uyo murume ane zwi dete dete haasi ngochani kana kuti transgender asi kuti ane estrogen yakawandisa mumuviri wake zvokuti anotokwanisa kurarama semurume ane zwi rakadaro pasina kana dambudziko. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimidzi.